nememba yedu yepati ya National Executive Member akaita akashaya mari mwezuro. So sisi sema members zebato takauya kuno kumadziwa kunochema mumwe wedu. Unfortunately, so pata kwa wana MDC including Senator Lilian Tinzios, National Executive Member, Memory Mpondia, nema members mamwe National Executive including myself, nema members of province, Mashonaland Central.
Saka mati ndiyeno wamanga mchiviga?
Evangelista Kaundikiza, a member of the National Executive of the Women's Assembly.
Vakashaikira kupa?
Vakashaikira kuchitungwiza bodi yawe akatouya kuno kushamba nezuro.
Saka mazokwanisa here kuviga mufi?
Izvezvi takamira tiripo at least pazoita intervention yemapurisa pamashedzo mapurisa atozouya pa funeral pacho.
Pane vasungwa here?
Havasati mapurisa vachiri vakamira, vasati havana munhu akasungwa izvezvi.
Ko pane vakuwara pana aenda kuchipatara here?
Memory Mpondia ndiyaenda kuchipatara. No ndiyanyanya atakwa zvakanyanya.
Chikonzero chei chaita kuti munge muchirwiswa?
Vanhu vezano believes kuti Shamba North is a no-go area for a movement for democratic change. And seeing us here, zvabva zvaita kuti vavhunduke presence yedu, nekuti zvinobva zvaita kuti vamwe vanhu vari kuno vanotya vazive kuti musangano MDC uriko.